Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato rezano PF vorwisana kuchiredzi West vachipomerana mhosva dzekuda kubiridzira musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo kana kuti maprimary election dziri kuitwa nemusi wesvondo. Chikwata cheMDCT chinotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe chinonyorera kuhurumende kuti chipiwo uchidimu chemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika zvichitevera mutongo wakaturwa nemutongi wedare repamusoro kutanga kwesvondo rino. Sangano reGlobal Press rinoita hurukuro muWashington DC dzakanangana neZimbabwe munyaya dzekucherwa kwezviwanikwa zviri kunze kwemutemo pamwe nesarudzo dziri kutariswa munyika gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri vezano PF vanonzi vari kurwisana kuchiredzi West vachipomerana mhosva dzekuda kubiridzira musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo kana kuti maprimary elections dziri kuitwa nemusi wesvondo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vari kurwisana kuchiredzi West ndeavo vari kutsigira vaDarlington Chiwa navaFrancis Moyo vachirwisana nevatsigiri vavaFarai Musikavanhu. Vatsigiri vavaChiwa nevavaMoyo vanoti vaMusikavanhu vari kushandisa vanhu vari kuvavhotesa mudunhu ravo kuti vabvise vose vanozivikanwa kuti vari kutsigira vaMoyo navaChiwa. VaMoyo vati ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pagadziro yesarudzo dzesvondo.
Ichokwadi zvaitika nezvokuti pavaka deploy avanhu for myself verification vaka deploy avanhu vasina zvigaro musangano vaka deploy avanhu vamacampaign managers amusikavanhu. Ndine humbovo nokuti ndiri chairman weward 4 ep akauya ipapa nga deploy avanhu svika kuti pamberi namusikavanhu musikavanhu ndiye akanaka ndobva nda raisa complain yacho. So hai hazvina kugadziriswa, tine ward 3 ward 4 wadi 7 newadi 28 ne18 saka isusu tirikuti vanhu vese ane chitupa ane BVR ngaatendere kuvhota musi wa29. Vanofanwa kunenge vachivhota vanhu vanenge vari masero, but zviri kuitika nozoti pane maparal structures ari kuda kuiswa nevanhu vari aligned to one candidate.
Kunyange pasina akakuvara zvakaipisisa pakurwisana kwakaitika, zvinonzi vari kutungamirira kampeni yavamusikavanhu vaBernard Mundurwa vakarohwa vakakuvara uye vakamhangana nyaya yavo kumapurisa eChired Central. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector Chad Mazula, varamba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakamhangarwa kuchiredzi, asi vaMoyo vabvuma kuti ichokwadi kuti kwakaitika mhirizhonga.
Ichokwadi ndozvaitika, zvakatoitika nezuro nokuti munhu anga adeploy ward 28 munhu anga ari kuvanga ari kuMDC ariye achizikama munhu anga ari activist weMDC. So ndiye akaenda kunoverifa maseze zano PF. So mayouth mavanguard of the party zvakavashungurudza izvozvo ndobva vamubata.
Vachitaura parunhare vachiwa vatiwa havasi kufara nekubvisa kuri kuitwa vatsigiri vavo munzvimbo dzavari kufanira kuvhota nemusi wesvondo. Zano PF yakati vose vari kukwidzana vafambe pamwe chete vachitsvaga rutsigiro, asi kuchiredze zvinonzi zviri kuramba kushanda sezvo vachakwikwidzana vakaremirana kumuganhu. VaMusikavanhu varamba kutaura zviri kuitika vachiti inyaya inotaurwa nevakuru vebato ravo. Sachigaro weZanu PF Masvingo vaEzra Chazamira vati vari kunetsana nyaya dzemasero, vari kutambisa nguva yavo nekuti munhu wese anotsigira Zanu PF ari musero uye anobvumirwa kuvhota.
Hapana vakuru stereki vanga vatoripo kwandiri vakaona zvakaitika, handingagoni kutaura inini vasina kutaura.
Kuzaka Central vaJames Dobha navaparadzai Chakuna vanonzi vakabatana pahuro vakazodzorwa nevanhu nezuro vatadza kunzwisana pane zvavaitaura vachikambira pamberi pevatsigiri vavo. Studio 7 yakundikana kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nengo dzebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa ziri kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari edare reparamende uye senate dziri kutarisirwa kuungana muHarare nhasi kuti dzizeye nezvadzinotarisirwa kuita dzikabudirira musarudzo dzemapuraimari. Musangano uyu uri kutanga mangwanani ano wozopera masikati. Mapato mazhinji munyika atanga kuita gadziriro yesarudzo. Bato rezanu PF riri kuita sarudzo riri kuvhota mapuraimari nemusi wesvondo. Mukuziya nezvemusangano weMDCT uyu, Blessing Zulu westudio 7 abata murongi webasa muMDCT inotungamirwa navachamisa vaAmos Chibaya.
Mashoko aburiswa nechikwata cheMDCT chinotungamirwa namuzvare Kupe anoti chatonyora tsamba kubazi rinoona nezvemutemo nezvinoitika muparamende kuti chipihwewo chidimu chemari inopihwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Tsamba yakanyorwa nemutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu ichienda kumunyori webazi iri amai Virginia Mabhiza iyo iri mumaoko yestudio 7 inoti zvichitevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekubulawayo nechipiri zvave pachena kuti chikwata cheMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa hachaifanira kupihwa mari yose. Tsamba iyi inoti mari iyi inofanira kudimurwa nepakati kuitira kuti chikwata chinotungamirirwa namuzvare Kupe chiwanewo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari inonzi yakapihwa MDCT inotungamirirwa navachamisa. Mutauriri wechikwata ichi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inotofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi sezvo patarisanwa nesarudzo.
Pato redu rakanyora tsamba kubazi rezvemutemo kuti mari yakanga yapiwa mapato igone kunodamburwa nepakati kuti bato redu rikwanisewo zvakare kuti rikampeine richisvika muvanhu richitawo maactivities anoita kuti tigogona kunobudirira musarudzo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weMDCT inotungamirirwa navachamisa muzvare Tabita Kumalo kuti tinzwe divi rechikwata chavo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo pataenda pamhepo. Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vaudza Studio 7 kuti zvinogona kuomera chikwata cheMDCT yamuzvare Kupe kuti chiwane mari iyi sezvo pachine nyaya dziri mumatare.
Tinoona sokuti mari haikwanisi kuti ibude kana ministry ichida kuti imire pazvokwadi. Nokuti iko zvino pane nyaya iri kumatare, nyaya yemakakatamwe kuti anotungamira MDC ndiani pakati pamai Kupe navachamisa. Saka ruling yakaitwa navabere inoradza kuti nyaya iyi inofanira kuti inzwikwe kumatare kuti anotungamira ndeupi. Inoreva kuti zvinenge zvakaoma kuti ministry iwanikwe ichipa rimwe bato ringava ramai Kupe kana vachamisa mari iyi zvichitevera mutongo wakapihwa naJustice Bere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvakare uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vanotiwo zvakakosha kuti vachamisana muzvare Kupe vaite mukombera pamwe chima chemuzukuru kuti vakwanise kuyambutsa veruzhinji kuenda kuKenani.
Kana musangano weMDCT wakakwanisa kudyidzana nekushanda nezanu PF panguva yeGNU nguva yapfuura, chii chinovatadzisa kushanda pamwe chete vese vanhu vanga vari vese mwedzi mishoma shoma yapfuura iyi kusvika panguva yazoshaya vatsvangirai muna February gore rino? Zvimwe zvingaonekwa sezvimhingamupinyi hazvisi izvo, hakuna chinovakonesa kuti vawane mashandiro avangaite. Kana chido chiripo kupinda musarudzo makabatana, chinhu chikuru ndiwo munzwa.
Asi vazhou vati nyaya yemari iyi inogona kukanganisa nhaurirano dzekuti zvikwata zveMDCT zviviri izvi zvidzoke pakushanda pamwe chete. Vachamisa namuzvare Kupe vakanyandurana nenyaya yekuti muzvare Kupe vaida kuti paitwe kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri mutsva zvichitevera kushaya kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi wegore rino. Ukuwo vachamisa vachiti painge pasina nguva yekuenda kukongresi pakatariswa nyaya yekuti sarudzo dzaswedera. Vachamisa vakazogadzwa semutungamiriri webato nekomiti yepamusorosoro mubato iri pakati pemakongresi yeNational Council iyo yakati vapinde panyanga. Nekune rumwe rutivi, muzvare Kupe vakaitawo kongresi yavo nevamwe vari kuvatsigira muchikwata chavo vakasarudzwa kuve mutungamiriri webato. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vatereri ayo anga ari mashoko aThomas Chiripasi pamusoro pedano rinonzi rakatorwa nechikwata cheMDCT chinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rekunyorera hurumende kuti chipiwo chidimbu chemari inopiwa mapato ezvematengerwo enyika zvichitevera mutongo wakaturwa nemutongi wedare repamusoro wekuti hapana chikwata chebato iri chinokwanisa kurambidza chimwe kushandisa zita rebato kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera kuzeyiwa. Iye zvino tokupai nyaya yenhengo dzebato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa dziri kudawo kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari edare reparamende uye senate dziri kutarisirwa kuungana muHarare nhasi tichipiwa naBlessing Zulu.
Urongwa hwenhu hwekuti nechisangana nemakandidzi edu tichivafundisa nokuvaonesa kuti nyaya dzokukwidzana hakusi kuri kurisana asi kuti vanhu vanenge vachida kuti vaone kuti ndoupi munhu angakwanisa kutungamirira vanhu munzvimbo yaanenge ari. Saka naizvozvo tinenge tine workshop yokufundisa makandidzi edu kuti kana anenge atadza kubudirira handiwo magumo vanhu vachinda vese nanenge akwanisa kubudirira pasarudzo dzatichaita kusvika musi wa12 May tinenge tapedza kusarudza makandidzi edu nyika yose.
Saka urongwa hwanhasi huri kuitirwa kupi?
Urongwa hwanhasi tichahuitira paFit Sports Center munzvimbo yemuHarare.
Munotarisira kuti panouya vanhu vakawanda zvakadii vati varida kukwikwidza musarudzo idzi?
Tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma500-600 vakaisa maCV avo. Vanhu vese vakakanda maCV avo semusangano. Takaona kuti vanhu vese hapana asingakodzeri, vese vanokodzera, vanomita kriteria. Saka semusangano tatichisi aiwa vanhu vese vakakanda maCV avo, chiuyai mese tigare pasi sevana vanyamunhu tofundisana kuti pasarudzo dzokutsvaka achamirira dzichange dzichifamba sei kuitira kuti vanhu vese vange vaine information pasaita munhu anenge achiti ha handizivi zvichafambiswa sei.
Saka ndiani anenge achitungamira hurukuro idzi?
President vedu vachamisa vatanga varipo, chairman vedu vemusangano baba vakomiti vachanga varipo. Ndingangoti utungamiri hwese hwestedi committee hutange huripo.
Apa pari kudaidzwa vemDCT chete here kana kuti vese neve alliance?
Tiri kukoka maaspiring candidates edu eMDCT chete. Vealliance vane kwavo pavari kumira kwatakawirirana sealliance. Zvamunoziva kuti sarudzo dziri kutevera idzi dziriko muno muna 2018 semusangano munhu wese ungava kansela, ungava MP, kusanganisira president vedu, vese vanhu vari kumira vari under MDC alliance. Saka vemamwe mapato vane maconstituents kauti nzvimbo dzatakabvumira dzavachange vachimira avo vanenge vasipo zvavo nekuti taakuziva kuti avanomira kwakati, avanomira kwakati.
Ko, mukupera kwesvondo zvinhu zvakamira sei pamisangano yamuri kuita?
Kupera kwesvondo rino urongwa hwedu hwatinahwo hwokufamba tichinda kureseva yatinotiyo gogogoi pamukova musi wemugovera tichange tiri paseke panonzi ipo paJonas Primary School. Musi wesvondo tichange tiri kunonzi kumhondoro mubayira paGrowth Point yekumhondoro mubayira wa musi wesvondo.
Vanga vari murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Mamwe mapato ezvematokerwo enyika anoti akazvipira kuona kuti vanhukadzi vapiwa mikana yakaenzana nevanhurume yekukwikwidza zvigaro zvakasiyana-siyana musarudzo dzichaitwa gore rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Madzimai munyika ava nenguva refu vachichema-chema nekusaenzaniswa kwemikana munyaya dzeutungamiri. Kuenzaniswa kwemikana uku ndezvimwe zvezviri kuchemerwa nemadzimai kuti zvivandudzwe mumitemo ine chekuita nesarudzo. Munyori mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaDouglas Monzora, vati bato ravo riri kuzotevedza zvakabuda kuCongress yebato iri mugore ra2014 zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. VaMonzora vati izvi ndo zvavanenge vachitarisa pavachaita sarudzo dzavo dzekutsvaga vachamirira bato ravo.
Muna 2014 takaita Congress yeMDC pakabuda chisongo chekuti madzimai anofanira kurepresentwa zvakakwana yatingati 50-50 zvakaenzana. Nokudaro takaitazve imwe resolution yekuti mayouth anofanira kupiwa yatinoti youth quota. Saka patiri kuita kusarudza vatungamiri vedu, mamembers of parliament nemacouncillors, takatonyora kuti tiri kuda kuti vakadzi vaite 50%, at least 50%. Ndozva takaendesa kumastructures edu, macandidates akatouya, tikatotaura zvakare nevanhu veWomen's Assembly vanotungamirwa namai Lynette Kore, kuti vakwanise kuidentifya maconstituencies avari kuda, kuitira kuti tikwanise kuti nhamba yedu isvike pa50%.
VaMonzora vatiwo zvakare zvikamu makumi maviri kubva muzana pavanhu vachamirira bato ravo vanenge vari vechidiki. Vati pavanhu vakaendesa mapepa avo vari kuda kukwikwidza gore rino, madzimai akawanda zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takati zvakare mayouth edu ange achitora 20% yemacandidates edu. Saka kana uri muyouth uri munhukadzi zvakare, unenge ina advantage yekuti pa50% unenge uripo, pa20% unenge uripo. Saka tinofara kuti vanhu vakaapply vakawanda, madzimai akaapply kuMDC akawandisa. Saka tichatevedzera nyaya ye50-50 iyoyo.
VaMonzora vatiwo munzvimbo dzine madzimai muzvigaro zveutungamiri havasi kuzobvumidza vanhurume kukwikwidza, asi kuti vanhukadzi vachakwikwidzana pachavo. Mutauriri webato reMDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vatiwo ivavariro yebato ravo gore rino kuti pazvigaro zvavakapiwa kubva kumubatanidzwa weMDC Alliance vaise uwandu hwevanhukadzi nevanhurume hwakafanana. Asi vachiwai vakurudzirawo madzimai kuti ashandire zvinzvimbo izvi.
MDC yakakurudzira madzimai kuti vapinde musarudzo dzegore rino dza2018. Tikutarisira kuti madzimai akati wandei anova akaisa maCV pari zvino vange vachibudirira kana kuri kumaprimary kana kuti pari pai, asi tiri kunyanya kuvhura mukana kumadzimai kuti nokuvakurudzira kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino dza2018. Tikutarisira kuenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi dambudziko riri kuitika ndorokuti madzimai edu munyika munomu vanenge vachiri kungoda zvokunzwira tsitsi pachamu chokuti ivo varwisevo varatidze kuti varipo, varatidze kuti vanogona basa rinoitwa nevanhurume. Tikutarisira kuti madzimai ngaaise mapepa, madzimai ngaakwikwidze nevanhurume apo panei pava kusarudzwa ma.
Mukuru weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati mubumbiro ravo remutemo rinosungira kuti zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zvavachamirira bato iri vave vanhukadzi. Vatiwo vachavavarira kuzadzikisa zviri mubumbiro renyika zve50-50 uye sebato vatotanga kutarisa mapepa evari kutarisira kumira pasi pebato iri mumubatanidzwa weMDC Alliance.
Zvinokosha kuti tiite 50-50 representation. Saka tanga takatogara isusu constitution yeTransform Zimbabwe ine women's quota ye a minimum, absolute minimum of 25%. Saka internally tinosungwa ne quota yedu yeTransform Zimbabwe which is 25%, but at the same time tinoziva kuti nationally they are talking of the 50-50 quota. Saka se Transform Zimbabwe iko zvino Department of Regional Elections riri kugare pasi richiongorora maCV ese akauya in line kuti tione kuti maCV iwayo tazviyananisa ne constitution yedu here kana bombero redu Transform Zimbabwe uyewo ne constitution yenyika. Saka tiri very much aware of that requirement. Saka tichaedza zvachose kuti tikanyaso tadze 50% 50-50, asi hatifani kudonha below the 25% quota inova iri mubumbiro remutemo weTransform Zimbabwe.
Momo madzimai ari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakatonyorera paramende kuti panovandudzwa mitemo yesarudzo panofanirwa kuiswa mutemo unosungira mapato ose kuremekedza kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Mamwe madzimai akurukurwa nawo neStudio 7 anoti wachazotenda kuzvipira kwemapato ezvematongerwo enyika kana aona vachasarudzwa pasarudzo dzemaprimaries. Mamwe madzimai anoti pamusoro pekutsikirirwa pasi kumapato avo kupiwa nzvimbo dzekukwikwidza kwekuti bato rinenge riine mukana midiki wekukunda mhirizhonga panguva dzesarudzo ndezvimwe zvinoita kuti madzimai asadewo kukwikwidza. Pamapato ari kugadzirira sarudzo dzemaprimaries, ZANU-PF ndiyo chete yakatozivisa vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa musi wesvondo. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe pamire bato iri panyaya yekuenzaniswa kwemikana. Asi mashoko ari kubuda anoratidza kuti vechidiki vari kukwikwidza vakawanda kudarika vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Muda.
Sangano reGlobal Press Institute nemusi wechina muWashington DC rakakokera hurukuro dzakanangana neZimbabwe munyaya dzekucherwa zviri kunze kwemutemo kwezviwanikwa nemakorokoza pamwe nesarudzo idzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Hurukuro idzi idzo dzaive pasi pechirongwa cheGlobal Press Influencer Series dzakaitirwa paNewseum pasi pedingindira rekuti Zimbabweans Take Action kana kuti vana veZimbabwe torai matano, uye dzaitsigirwa nemasangano anosanganisira reNewseum Institute neMetropolitan Group. Vakataura pamusangano uyu vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy Incorporation vaCharles Mutama, muzvare waDzanai Mhute veNew York Times, muzvare Linda Mujuru veGlobal Press Journal namuzvare Christina Maria Villegas vanove mukuru anoona nezvezvicherwa musangano rakazvimirira repact. Muzvare Villegas vakati munyika dzese dzavakafamba pasi rose, Zimbabwe ndiyo ine zvicherwa zvakawanda asi zvisina anochengetedza nenzira dzingaita kuti zvibatsire veruzhinji. Panyaya yesarudzo vatauri vose ava vakawirirana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kukunda musarudzo idzi vachiti dzichabiridzirwa pachishandiswa mauto. Vatauri ava vakatiwo kunyange mapato anopikisa akakunda havaona achipiwa mukana wekutonga. Ivanzi Zininga weStudio 7 akaita hurukuro namuzvare Mujuru nenyaya yemamiriro akaita zvino munyika munyaya dzezvicherwa.
Chataona nechekuti vanhu vakawanda vakuya kuzochera mugoridhe muZimbabwe inyaya yekuda kurarama. Ende chandakaona munzvimbo idzi ndechekuti zvoni makuita activity yakawanda kudarikidza nevachedi ava vegoridhe. Unoona vanhu vanouya kuzotengesa munzvimbo idzi, vamwe vanouya kuzoprofita vachiuya munzvimbo idzi. Saka pane zvakawanda zvaakuitika munzvimbo idzodzo.
Saka muri kuti mimi kuchera-chera kwavakuita uku kwakudeedzawo mimwe mikana yezvimwe zvimabhizinesi bhizinesi zviri kuitwawo nevamwe vakasiyana siyana.
Sekudaro ndakaona vakawanda vanouya vachitengesa madhirinki, vamwe vanouya vachitengesa chingwa. Saka kwakukonzera kuti pave nekuchinjana kwemari pakati pevanochera goridhe nevamwewo vanouya nezvigadzirwa zvavo.
Saka muri kuona chiri chinhu chiri kunakira vanhu here?
Tingati zvinhu zviri paviri. Zvakanakira vamwe pakuti zvoni vakuwana mari, but zvakashaturawo vamwe vanogara munharaunda idzodzo. Zvinoti chinoitika ndechekuti ava vanochera goridha vanosiya makomba munharaunda dzavanochera.
Ko iwo mutemo wekuZimbabwe uri kuti kudii maererano nezviri kuitwa izvi kucherwa-cherwa pese pese nevanhu vanozokanganiswa magariro avo nekucherwa-cherwa?
Mutemo weZimbabwe wakasimba panyaya dzekukanganiswa kwenharaunda. Tinoona pane bazi rinonzi Environmental Management Agency. Inova bazi rakamirira kuona kuti zvoni pese pachirwa nemunhu panozogadziriswa kuti padzokere pazvaiva pasati pachirwa. Asi chataona ndechekuti nyangwe zvazvo mutemo yemuZimbabwe yakasimba panyaya dzekucherwa cherwa idzi, hapana kuteera pavanhu vanenge vachera vaive kuti paonekwe kuti zvoni vanhu vagadzirisa nharaunda. Mutemo yemuZimbabwe yakasimba asi hausi kushandiswa kuitira kuti nharaunda yedu inge yakanaka.
Ivo vari kuchera vanhuwo vari kungozviitirawo zvavari kuita. Vakachengetedzeka zvakadii basa ravari kuita here? Njodzi dzavari kusangana nadzo hadzina kuwanda here?
Njodzi vanosangana nadzo pazuva nepazuva. Nekuti vana kana vachichera havana vatinoti masafety helmets avanopfeka. Havana zvinhu zvakakwana zvinodiwa pakushandisa pakuchera mugodhi kuti vanhu vavo vaburitse goridhe. Ivo pachezvavo vanenge vari upenyu hwavo huri panjodzi nekuti havana zvinodiwa zvakakwana.
Muzvare Linda Mujuru veGlobal Press Journal vachitaura vari pamusangano weGlobal Press Influencer Series muWashington DC naIvan Sininga weStudio 7. Zvinotomboenda kuna Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kwaanotipa zvinobva kuvateereri vedu paFacebook nepaWhatsApp.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona. Tanga tiri kutarisa nyaya yekuti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe dzose dzinogona kushandisa zita rekuti MDCT kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa nedare redzimosva.
Mukomedzon,
makadii ko muri kupi?
Ndiri kuKadoma. Zviri kuitika izvi zvinogona kunatira rimwe bato diki ratingatidikeka ibato rinenge richiterwa nevanhu vashoma. Bato ratinoona riri kuterwa nevazhinji ndo bato rinogona kuafekta bhikozi mato mahonda anoterwa especially kuona munyika medu munomu. Mabato anonyanya kuterwa ndiroro reNDCA inotumirwa navachamisa. Iri rinotumirwa navaMuzvare Kupe ibato diki rine vanhu vashoma. Zvinongovhirikidza chete kana chamisa zvasvika kuti hatizi tese tinoziva kuti Simbo iri kureva kuti yakamirira vachamisa here vachakamirira vakuru. Saka kushandisa simbo imwe chete mapato maviri inokanganisa ruzhinji rwevanhu
Hey, muri kutaura namai Nkomo, mai Hilton Nkomo.
Makadiko mai Hilton Nkomo?
Ini ndinofara zvangu inini kungototi tatopinda masitiresi waya aakuitika kumusha.
Dai maiwana mukana amai Hilton Nkomo wekutaura navo muzvare Thokozani Kupe naivo vachamisa maiti chii?
Kuna mai Kupe dendai vako kumusha ndichinzi ndaitaura navo ka ndaitokwanisa kuvati nhai mama kochanyanya kukupindai chii? Inga tatati zvinhu zvaita zvakanaka. Zvinemi maakubhoronga nokuda chinzvimbo. Dendango ana kutaura navachamisa ndaingoti mimi kuna achamisa. Iwe usadzokera shure mwanangu. Ramba uchienda mberi tinorwadziwa. Inini kugara kuno kwandigere tigere zvakanaka zvekuti tinodya tichiguta tichai chinhu. But nemhuri yokumusha ndinorwadziwa. But zvinondirwadza kuti dei nyika yedu yawana rugare. Tafara semaZimbabwe.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Mavelas Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Mavelas, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatsigiri veZANU-PF vorwisana kuchiredzi West vachipomerana mhosva dzekuda kubiridzira musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kana kuti maprimary elections ari kuitwa nemusi wesvondo. Chikwata cheMDCT chinotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe chinonyorera kuhurumende kuti chipiwo chidimbu chemari inopiwa mapato ezvematengerwo enyika zvichitevera mutongo wakaturwa nemutongi wedare repamusoro kutanga kwesvondo rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manera anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na7pm. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.